Moto wini uyu atarisana nemenduro yake yechitatu ye 200 meter backstroke mushure mekusvika mufinari yemakundano aya muOlympics Aquatics Arena nhasi mangwanani. Coventry apedza ari pachinhano chechitanhatu asi nenguva dzakanaka. Atora maminiti maviri nemasekonzi masere nemasere nematatu anoraudzira. Mujau uyu watorwa naKatinka Kosazu wekuHungary uyo ari kurura nemaminiti maviri nemasekonzi matanhatu nematatu anoraudzira. Maya Dirado wekuUSA pamwe naLiu Yazin wekuChina ndivo vatora zvimwe zvinzvimbo zvekutanga. Mutsigiri wemitambo vaWallace Mawire vanoti Coventry ari kushanda nesimba mukuedza kusimudzira mureza weZimbabwe.
Kana ari kuita zvake ari kushanda nesimba chaizvo, aitawo kuti zita renyika yedu rizivikanwe, saka tinofunga kuti akamira miro vachiita kuti zvifambe vasimudzirewo vamwe zvinofamba.
Mumwe muongorori wezvemutambo vaMathias Kufandirimbwa vatorawo nguva ino kupa ruremekedzo kuna Michin Thorncroft uyo ari mumasemifinari erowing.
Tanga tisingazviexpekte kuti achasvika kwaasvika kumasemifinal. Chero akasapinda mufinal haakwikwidza, zvinoenderana nezera rake. Zvinoratidza kuti patichasvikawo muna 2020 anenge akwanisa kupindawo mufinal kana kutouya negold medal.
Totarisa munyaya dzemukaso laga Premier Soccer League. Makwikwi aya ari kupinda muvhiki regumi nepfumbamwe apo Capes United yakaomerwa nerwendo rwekuColliery kunotamba neHwange. Vechipangano havawanzojiwa pamusha zvekuti maGreen Machine anofarira kusunga dzisimbe, asi mutsigiri wechikwata ichi ane mukurumbira Misheki Tsaga anoti Hwange inotamba zvakanaka asi makepekepe akagadzirira zvakakwana.
Hwange inotamba zvakanaka chaizvo kunyanya kana iri pamba payo, asi tinotarisira kuti vakomana vanofanira kuti varatidze kuti zvishuwa tirimo mukukwidza kuda kutora riki.
Chikwata chiri pamusoro soro cheFC Platinum chine mutambo unenge wakatirerukei nemutare City Rovers. Mimwe mitambo iriko ndeiyi: Mugovera ngezi Platinum Stars vs Haumine Baobab, Harare City vs Border Strikers Rufaro Stadium, Cholocho Pirates vs Triangle White City, Chapungu vs ZPC Kariba Ascot, Nesondo Dynamos vs Blaoi City Rufaro, Islanders vs Chicken Inn Baba Fields. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.